Jeremia, chitsauko chemakumi maviri nepfumbamwe. Zvino aya ndiwo mashoko etsamba yakatumwa nomuprofita Jeremia kubva kuJerusarema ichienda kuvakuru vakanga vachiri vapenyu pakati pavatapwa, nokuvaprista navaprofita navamwe vanhu vose vakanga vaendeswa kuutapwa kuBhabhironi naNebhukadhinezari vachibviswa kuJerusarema. Izvi zvakaitika shure kwokunge mambo Jehoyakini namai vake namachinda omuruvazhe rwamambo navatungamiri veJudha neJerusarema navavezi navapfuri vaendeswa kuutapwa vachibviswa kuJerusarema. Akaendesa tsamba iyi noruoko rwaErasa mwanakomana waShafani naGemaria mwanakomana waHirikia, avo vakatumwa naZedhekia mambo waJudha kuna mambo Nebhukadhinezari kuBhabhironi. Yaiti, zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari waIsraeri, kuna vose vakaendeswa kuutapwa kuBhabhironi vachibva kuJerusarema, zvivakirei dzimba mugare, murime mapindu mugodya zvibereko zvawo, wananai mugova navanakomana navanasikana, tsvakirai vanakomana venyu vakadzi uye muwanise vanasikana venyu kuti naivowo vave navanakomana navanasikana, muwande ikoko, musadzikira pakuwanda, uyezve mutsvake rugare nokubudirira kweguta randakakuendesai kuutapwa. Murinyengeterere kuna Jehovha, nokuti kana rikabudirira nemiwo muchabudirira, nokuti zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari weIsraeri, musarega vaprofita navavuki vari pakati penyu vachikunyengerai. Musateerera kurota kwamunovakurudzira kuti varote, vanokuprofitirai nhema muzita rangu, handina kuvatuma, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nokuti zvanzi naJehovha, panopera makore makumi manomwe eBhabhironi, ndichauyazve kwamuri ndigozadzisa zvakanaka zvandakavimbisa kuti ndichakudzoserai kunzvimbo ino, nokuti ndinoziva urongwa hwandinahwo pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, urongwa hwokuti mubudirire, kwete kukuitirai zvakaipa, urongwa hunokupai tariro reramangwana rakanaka. Ipapo muchadana kwandiri uye muchauya kuzonyengetera kwandiri, neni ndichakunzwai. Muchanditsvaka mukandiwana pamunonditsvaka nemwoyo yenyu yose. Ndichawanikwa nemi, ndizvo zvinotaura Jehovha, uye ndichakudzosai kubva kuutapwa. Ndichakuunganidzai kubva kundudzi dzose nokunzvimbo dzandakanga ndakudzingirai, ndizvo zvinotaura Jehovha, uye ndichakudzoseraizve kunzvimbo yandakanga ndakubudisai ndichikuendesai kuutapwa. Imi mungati henyu, Jehovha akatimutsira vaprofita muBhabhironi. Asi zvanzi naJehovha pamusoro pamambo achagara pachigaro choushe chaDhavhidhi navanhu vose vanosara vari muguta rino, vanhu venyika yenyu vasina kuenda nemi kuutapwa, hongu, zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, ndichatuma munondo, nzara nedenda pamusoro pavo, uye ndichavaita samaonde akaipa akaora zvokuti haangadyiwi. Ndichavatevera nomunondo, nzara nedenda, uye ndichavaita chinhu chinovengwa noushe hwose hwenyika, uye chinhu chinotukwa nechinotyisa nechinosekwa nechinoshorwa pakati pendudzi dzose kwandakavadzingira, nokuti havana kuteerera kumashoko angu, ndizvo zvinotaura Jehovha, mashoko andakatuma ndatumazve kwavari navaranda vangu vaprofita, nemiwo vakatapwa makaramba kuateerera, ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo chinzwai shoko raJehovha, imi mose makatapwa vandakadzingira kuBhabhironi muchibva kuJerusarema. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari weIsraeri, pamusoro paAhabhu mwanakomana waKoraya naZedhekia mwanakomana waMaaseya vari kukuprofitirai nhema muzita rangu, ndichavaisa muruoko rwaNebhukadhinezari mambo weBhabhironi, uye achavauraya pamberi penyu muchizviona. Nokuda kwavo vatapwa vose vakabva kuJudha vari muBhabhironi vachashandisa chituko ichi, Jehovha akuitire sezvaakaita kuna Zedhekia naAhabhu, avo vakapiswa mumoto namambo weBhabhironi, nokuti vakaita zvinhu zvinonyangadza muIsraeri. Vakaita upombwe navakadzi vavavakidzani vavo uye vakareva nhema muzita rangu, izvo zvandisina kuvaudza kuti vaite. Ndinozviziva uye ndiri chapupu chazvo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Udza Shemaya muNeherami kuti, zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari weIsraeri, wakatumira matsamba muzita rako kuvanhu vose vomuJerusarema, kuna Zefania mwanakomana waMaaseya muprista nokuna vamwe vaprista vose. Wakati kuna Zefania, Jehovha akakugadza kuva muprista panzvimbo yaJehoyadha kuti uve mutariri weimba yaJehovha. Unofanira kuisa muchitokisi nomumangetani munhu upi zvake anopenga achiita somuprofita. Saka wakaregererei kuranga Jeremia weAnatoti anozviti muprofita pakati penyu? Akatuma shoko iri kwatiri paBhabhironi achiti, Zvinochatora nguva yakareba, naizvozvo zvivakirei dzimba mugogara, murime mapindu mugodya zvibereko zvawo.” Uye Zefania muprista akaverengera muprofita Jeremia tsamba iyi. Ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna Jeremia richiti, “Tumira shoko iri kuvatapwa vose uti, ‘Zvanzi naJehovha pamusoro paShemaya muNeherami: Nokuda kwokuti Shemaya akakuprofitirai kunyange ini ndisina kumutuma uye aita kuti mutende nhema, zvanzi naJehovha, zvirokwazvo ndicharanga Shemaya muNeherami nezvizvarwa zvake. Haangavi nomunhu achasara pakati pavanhu ava kana kuona zvinhu zvakanaka zvandichaitira vanhu vangu, ndizvo zvinotaura Jehovha, nokuti akaparidza zvokundimukira.’ ”